zvekuronda da kuti nditange kango kuyambira enda kutendedzera kuti mukaona nhamba dzenyu dzemuzvikoro dzichitanga kuti kwire kwetinongovhura chikoro hazvinyatsotishamisa nekuti wazhinji wacho wetiri kubata waine chirwere ichocho vanenge vatitomborina yatinoti masymptoms vanenge vasikurwara asi tinotoona nhamba idzodzo dzichikwira nepamusana pekuti tine yatinoti strong robust surveillance system muzvikoro zvedu.
Munorevei apa mungavatsanangura?
Inoreva kuti kwanenge wachitopinda wakangobvunzwa mibvunzo yakati nakati une kafuru here unenge uri kudii woti hongu anobva angotetswa. Ivo vanenge wakadaro dai chikoro chisina kuvhurwa vari mumacommunities mavo vanenge vasitombotetswa nekuti hapana ari kufamba achibvunzwa kuti uri kukotsora kotsora here une here zvakati. Saka nhamba dzinoita kunga dziri kungoramba dzakadzika asi pavanenge vakuya kuchikoro taakunyatsoimplimenta iyo surveillance system yemezvikoro ndoti tinotanga kuvabata tobva tanyatsokuvamaneja kuitira kuti chirwere chisapararira. Saka kupindura mubvunzo yemunyu yekuti tiri kuita sei ndiyoyo strong surveillance system yetinayo muzvikoro medu.
Ko vanenge vabatwa nechirwere ichi vanozoitwa sei?
Patinenge tazovabata vane chirwere ichocho tobva tadii tovasoneta tovakurudzira kuti vaite munyari nekugeza mako netipo nezvibhora zviyani zvimwe zvakangodaro vanenge vasina kubayiwa tokudza vatovabayiri ndo zvakare. Saka makavana taakuti aiwa ma12 to 15 year old ndaabayirwewe tikutomhanyamhanya nenzima yedu ikuona kuti tiite kampeni yekuti tinopinda muzvikoro tichivabayira kuitira kuti vana vava vanenge vaari muchikoro vasarware rware vagona kuendera mberi nedzidzo yavo vachinyora maexamination avo zvakanaka naka pasina nokurwara.